manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 4 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti mumiriri weHarare West mudare reParamende muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri havana mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuti vakanyepa kuti vange vapambwa. Mitengo yezvinhu inonzi haisi kudzika kunyange dhora reZimbabwe rodzika mazvishoma. Tichakupai zvabuda mutambo wakakosha wecricket pakati peZimbabwe neScotland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weHarare West mudare reParamende muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanzi nedare repamusoro reHigh Court nhasi havana mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuti vakanyebera kuti vainge vapambwa ndokumbunyikidzwa pamwe namuzvare Netsai Marova muna 2020. Muzvare Marova vakabuda munyika nyaya isati yapera. Dare rati vachuchisi nemapurisa havana kuferefeta nyaya iyi zvakanaka zvekuti vakwanise kuroverera vaviri vane mhosva. Dare rati nyaya iyi yanga isina humbo hwakakwana asi vachuchisi vanga votsvaga uta nemugate nekuda kuti vaviri ava vape uchapupu vachifunga kuti vanogona kuzvisungirira nemhosva. Hatina kukwanisa kubata muchuchisi mukuru wehurumende Advocate Ajay Singh kuti tinzwe kuti hurumende ichapikisa mutongo uyu here kana kuti kwete. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vaudza Studio 7 kuti vanga vari mudare remakurukota uye vanga vasati vapirwa mutongo uyu zviri pamutemo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reParamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Hurumende nhasi yaunganidza vanachiremba nevakoti kubva kuzvipatara zveparenyatwa Group of Hospitals neSalim Gabe muHarare kuti itsanangure mashandiro anenge achiita zvikopokopo zvakatengwa kubva kuRussia kuti zvishandiswe senhakura varwere kana kuti maambulance. Asi nhasi panga paine chikopokopo chimwe chete changa chichishandiswa semuenzaniso chatanga kuenda kuparirenyatwa chisati chabhururuka kuenda kuSalim Gabe. Jeffrey Moyo aenda kuparirenyatwa ndokuti panyaya inotevera.
Vachitaura pachipatara cheparirenyatwa vakafanwa kubata chigaro chamabharani mukuru mubazi rezveutano vaMaxwell Mareza Hove vati bazi ravo rakapiwa ndege 12 nehurumende.
Tine ndege dzatawana. Indege dzehurumende dzinokwana kuita 12 dzichange dzakaparadzirwa nyika yese. Ndege idzi dzinogona kufamba kana kuti kuflyer makilomita anokwana kuita 350 km, saka isati yamwa fuel yayo zvakare kana kuti yavanoti petrol. Saka dzichange dzakaparadzirwa nyika yese kubva kuna Mtare kusvika kuVic Falls, Plumtree, kuBulawayo, kwese kuti tigone kubatsira vanhu vedu vese vanogara kunzvimbo dzisingagoni kusvika motikari, dzisingagoni kusvika maambulensi epashi aya.
Hazina hazo kubudiswa pachena kuti vachashandisa zvikopo kupo izvi vachange vachibhadhara here kana kuti kwete. Asi mumwe chiremba Dr. Maximilian Zowa vati zvichaonekwa nekufamba kwenguva.
Sehurungwa hurumende nyangwe zvikanzi zvichambadhariswa inenge iri mari yakareruka chaizvo nekuti hurumende iri pakubatsira ruzhinji ichitarisawo kuti aiwa ruzhinji hariwaniwo zvakadini zvakawanda. Saka zvichazonge zvichijekeswa hazvo muchinguva chinodini chinoteera izvozvozvo.
Mukuru wechikwata chinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere zvisati zvakomba kana kuti rapid disease surveillance mubazi rezveutano vaAlexander Goredema vataura zvinofanirwa kuitwa nevanenge vachida kutakurwa nezvikopokopo izvi.
Tsukuti isusu toll-free line yatinoshandisa inonziyo 2019 yakatanga pakatanga COVID ndifunga tose tinoziva ndosaka ichinzi COVID-19 kureva kuti yakatanga mugore ra2019 ende kubva payakatanga takabva tatorawo nhamba iyoyo kuti tiishandise setoll-free tichiitira kuti zvikurumidze kuti zvijairike sezvo munhu wese ukamubvunza chero ari kupi nekupi kuti COVID yakatanga rini mumwe nemumwe anotokuudza kuti COVID yakatanga muna 2019. Saka izvozvo takachuzira nhamba iyoyo, takasarudzira nhamba iyoyo kuitira kuti vanhu vakurumidze kuziva nezvenhamba iyoyo.
Asi vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kunyangwe zvakanaka kuva nezvikopokopo izvi hazvibatsire hazvo zvakanyanya kana pasinawo motokari dzinotakura varwere.
Kuva nemaambulance hazvina kumboshata. Chimwe chinhano chepatient care chiri pamusoro penyaya yemaambulance anofamba panyika nemavhiri. Asi nhano idzi dzoda kuti tichiconsulta macitizens tichinzwa kuti vanhu zvavari kubuda ndezvei. Tichiri panyaya yekuti tine nzvimbo dzakawanda dzisiri service nemaambulance chaiwo chaiwo motokari dzofamba nemavhiri pasi. Ndo chinhano chokutanga dei tatanga tarukirira maambulance mumadistrict ose nemumaruwa mose mune vanhu vachiri kufa vachizvara vana nemhaka yekuti atadza kusvika kuchipatara. Iri harisi basa richazoitwa nemaambulance. 90% yebasa remaambulance roda kuitwa runoitwa nemotokari dzofamba pavhu.
Hurumende inoti ichabhadhara mari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi maviri kana kuti $320 million kutenga zvikopokopo izvi. Asi vamwe vanoti kukurumidza kuendesa varwere kuchipatara kusina mishonga, vakoti navana chiremba hakuna zvakunobatsira. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
America nasi iri kupemberera makore mazana maviri nemakumi mana nemanomwe kana kuti 247 kubva zvayawana kuzvitonga kuzere. Musi wa4 chikunguru 1776 ndiro zuva America payakati yave kuda kuzvitonga kuzere kubva kuBritain. Ivans Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vari kupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere vari kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC. VaBiden vane zvirongwa zvakawanda nhasi zvinosanganisira misangano nesangano redzidzo reNational Education Association vasati vaita mabiko vachigocha nemhuri dzemauto. Manheru ano vaBiden vachazotaura mashoko avo kunyika kupemberera zuva iri. Mukuru wesangano reSouthern African Community USA muzvare Omega Taonezvi vanoti zuva ranhasi rakakosha kuti vanobva kunze vadzidzewo nhoroondo yeAmerica.
Izuva rakakosha especially kwatiri isusu vanhu vasina kuzvarirwa muno muAmerica nekuti rinotiudza kuti America yakawana rusununguko sei. Tinowana history lesson and tichinzwawo kuti vamwe vanozviita sei nekuti sisitoziyawo kwedu kumusha kuti independence tinoita sei.
Vanhu vazhinji kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvinotora mukana wezuva ranhasi kuita mabiko nehama neshamwari sezvo riri
zororo. Izvi ndizvo zviri kuitwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda samukoti kuVirginia, muzvare kudzai Moila avo vati.
Independence yeAmerica yakandinakira ini. Kana ndakaitarisa ndinoona iri chinhu chakanaka nekuti chiri kubatanidza vanhu. Mhuri dzinoungana panguva yakadai so vachiita mabarbecues, macook-out and vanhu vanenge vachifara tinoona kuti mafireworks. Saka ininiwo tiri kusanganawo nevamwe vekuAfrica tichingobatirawo kufarira independence iri nyika yatiri kudai kugara izvi.
Vachitaurawo nezvezuva iri, chizvarwa cheZimbabwe chinogarawo muVirginia, Dr. Frank Guni, vanova nhengo yeZanu PF, vati mhemberero idzi dzakakosha zvikuru kuAmerica.
Mucherechedzo mukuru ndewekuti maAmericans vanenge vachiti ndivo nyika hombe pasi pano ine kutonga kwejekerere, ine vanhu vane kodzero dzavo dzinoremekedzwa nemitemo yemuno muAmerica.
Vakafanobata chigaro chasachigaro webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda jokora, vatiwo vanoyemura kucherechedzwa kwezuva ranhasi sezvo panenge pasina kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu.
Ini ndinofarira zuva iri, uyewo vanhu vemuAmerica vanofarira zuva iri nekuti vari kupiwa kodzero dzavo dzavakarwira nehurumende yavo. Zvabva zvasiyana nekunyika kwedu kwekuti takarwira one man one vote, asi vanhu havabvumirwi kuvhota. Isu kuno kudiaspora hatisi kubvumirwa kuvhota.
Izvi zvatsinirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vari kuTexas vaKennedy Masie.
Iri zuva iri rakakoshera maAmericans kunyanya nekuti izuva rino signifier yatingati independence, not just independence yatingati from colonialist, but independence yevanhu muno muAmerica. Tinoziva kuti muno mune mitemo yakawanda inokurudzira yatingati marights evanhu, yatingati mafreedoms akawanda muno muAmerica.
Nyanzvi yezveupfumi vachidzidzisa kuchikoro cheDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zuva rekuwana kuzvitonga kuzere rakakosha munyaya dzezveupfumi.
Tichitarisa munyaya dzoupfumi tinoona kuti izuva guru zvikuru, vanhu vanopemberera vachitenga zvakawanda zvokufara nazvo, angava maflegi chaiwo eAmerica, chikafu, vachigocha. Saka izuva zvekare ratingati isu rokumetsera kusumudza ufumi hweAmerica.
Manheru anhasi muWashington DC vanhu vachaungana paWashington Mall pedyo neWhite House. Pane vaimbi vanosanganisira Chicago, Babyface nevamwe, uye mhemberero dzinopera pachaputitswa zvinhu kana kuti mafireworks. Izvi zvichaitwawo kuNew York nemamwe matunhu akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Vechidiki vakaremara vanoti vari kusiyiva shure munyaya dzematongerwo enyika nepamusana peurema hwavo, uye havasi kutarisira kuita zvakawanda musarudzo sezvo vari kushayiswa mikana yekuti vakwikwidze zvine mutsindo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange sangano reUNESCO rakati mugore ra2021 vechidiki vane hurema vaigona kusvika zviuru mazana mapfumbamwe, vechidiki ava vanoti nhunha dzavo munyaya dzezvematongerwo enyika hadzina anonzwa. Mumwe wechidiki akaremara uye achigara kuBulawayo, muzvare Tariro Gurure, vanoti zvizhinji zviri kukanganisa vamwe vavo vachakwikwidza musarudzo dziri kuuya.
Zviriko zvinovhara zvakawanda, kushaya mari chaiko kana kuti kushaya confidence dzekuda kuti upinde, kana kuti mapato chaiwa hanyanyovhurira vanhu vane urema ukanyatsotarisa. Varimo asi vashoma nini, nokuti takawanda vanhu vane urema.
Mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki vakaremara reYoung Voices Disability Zimbabwe, muzvare Nyasha Mawende, vanoti kushaya zvikwanisiro ndiro dambudziko guru riri kuvakanganisa.
People should not just look at mari dzavanenge vachipiwa nevanhu vachivhoterwa. Ngavambokonsidera kuti munhu ane disability akanga apinda panzvimbo yakaita seiyoyo, maissues edisability anokwanisa kupushika because vanhu vanenge vachitimirira vanenge vakawanda. But hazvina kutomboreruka because kunodiwa mari. Isusu hatina mari sevanhu vakaremara, most of us hatina mari.
Mukuru wesangano reScience of Hope Trust, muzvare Samantha Sivanda, vanoti mitemo yesarudzo chaiyo inoda kuvandudzwa kuitira kuwanisawo vechidiki vakaremara mikana yekumirirawo nharaunda dzavo.
Tiri kuona kuti vamwe vacho vazhinji vachiri kugara muzvikoro kana kuti mainstitutions evanhu vakaremara. Saka kana vanhu vachisarudza MP kana kansela vanenge vachida munhu anogara navo. Ava vanenge vasingatozikani. Iye zvino tiri kuona vanhu vakaremara sevanhu vekungoti kana tasvika kumusangano vanongopiwa matshirt chikafu, asi mapositions chaiwo chaiwo havasi kuwanikwa vachipiwa. Tine violence zvekare kuti akaremara atize zvinonetsa. Saka anongoti ai rega ndingogara hangu ndiri kupi ndiri kumba.
VaPeter Pikirai Masendeke, murume akaremara anodzidzisa pachikoro chedzidzo yepamusoro cheGweru Teachers College uyewo vari nhengo yebhodhi reHealth Professions Board, vachimirira vanhu vakaremara, vanoti nhandare yezvematongerwo enyika haina kuenzana zvachose pakati pevechidiki vakaremara nevasina.
Ivavo vechidiki vanotariswa vachinzi havangakwanisi kuita zvingava zvinoitwa neuyo asina kuremara. Tiri kuona sokuti hapana manhamba awedzera kunzi vave vanokwikwidza musarudzo idzodzi. Tinongonzwa kuti kune inonzi women's quota, tinongonzwa kuti kune inonzi youth quota, but hatisati tambonyanyonzwa zvichitaurwa zvedisability quota.
Mudzimai wechidiki akaremara uye ari muimbi ane mukurumbira muZimbabwe, Chipo Muchengwa, anoti mutungamiri wenyika anofanira kubatsira mukusimudzirawo vechidiki vakaremara.
Mucommunity medu tichingotariswa vanhu vari disabled, zvinongonetsa kuti tivewo tiri tine zvigaro muhurumende, because tiri vanhu vanongotarisirwa pasi, tiri vanhu vanongoshorwa. Zvinotangira kumusoro kuna president wedu, ngavatipewo maopportunities ekuti tikwanise kupindawo mupolitiki.
Kunyange gwaro redisability policy rakaparurwa mugore ra2021 nehurumende richicherechedza kodzero dzevanhu vakaremara, vanomirira kodzero dzevanhu vanoti kodzero idzi hadzisi kuzadziswa uye paramende inofanira kudzika mitemo inochengetedza vakaremara vanoda kupinda mune zvematongerwo enyika kubudikidza nekuvapa zvikamu kubva muzana zvezvigaro zvose zvinokwikwidzwa muparamende nemumakanzuru. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda muSenegal vanonzi vari kutambira nemufaro danho remutungamiri wenyika iyi vaMacky Sall rekuzivisa nyika nezuro kuti havasi kuzokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kechitatu, izvo zvanga zvopa kuti vanopikisa vagare vachiratidzira. VaSall vakazivisa panhepfenyuro yeterevhizheni kuti vainge voenda pamudyandigere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti isiyane nekatsika kekunakurira vamwe nyoka mhenyu, vachiti ngaishinge zvekungodya imbwa hono panyaya yekugadzirisa upfumi hwenyika. Izvi zvinotevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakataura kumusangano webato ravo reZANU PF kumateveleland South mukupera kwesvondo, vachipomera vemabhizimusi verudzi rwechiIndia kuti vari kutenga zvinhu zvakawandisa vachiunganidza nechinangwa chekuti munyika mushayikwe zvekudya nezvekushandisa zvichizokonzera kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Nyanzi mune zveupfumi muzvina fundo Elliot Masocha vanoti kunyanga hazvo mutungamiri wenyika vaine chavanenge vaona chiri kuitwa nevemabhizimusi chakashata, zvakakosha kuti pave nekutaurirana kuitira kugadzirisa matambudziko aya.
Handifungi kuti matambudziko oupfumi hweZimbabwe angapedzwa nokukandirana nyoka mhenyu, kunyanya nyoka mhenyu nevamabhizimusi, nokuti pasi rose kana tichinatsonzwisisa kuti chinonzi bhizimusi chii kana kuti mabhizimusi chii, tinoona isu vanodzidzisa nezvamabhizimusi kuti mabhizinesi ane simba rakanyanya chaizvo kudarika hurumende dzipi nedzipi zvadzo. Ruzhinji rwacho haana zvokuruza zvakanyanya zvinganzi vazoruza kudarika hurumende, nokuti vanogona kuvhara.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain, muzvare chenai mwoyo mutambasere, vanotiwo vamunangagwa semutungamiri wenyika vanofanirwa kubvuma kuti zvinhu zvaondomo ka kwete kungonongedza minwe kune vamwe.
Vamunangagwa vanofanira kutanga kutora responsibility, nekuti nyika kuti isvike pairi iko zvino after 5 years kubva muna 2018 kuratidza kuti mapolisi avo economy haasi kushanda, haasi kubatsira, zvekuramba vachinongedzera kuti vemabhizimusi kuti ani azodii hazvisi kushanda. Chekutangisisa pakuwana nzira yekuti nyika ingabuda sei musituation, kutarisira kuti ivo they must take responsibility, vowana nzwisiso yekuti tasvika sei pakadai.
Ukuwo mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotiwo kana kuine vemabhizimusi vari kuita katsika kari kutsiurwa nemutungamiri wenyika aka, vanofanirwa kutorerwa matano ipapo.
Sesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, kurudziro yedu ndeyekuti vose vanenge vachihodha mabasic commodities vachida kuti ashayikwe mumarket kuitira kuti vagozokwidza mitengo kana kuti paite nyonga-nyonga, ngavasungwe. Mapurisa ngavaite basa ravo, nevese vezvemutemo vaite basa ravo. Uye kumabhizimusi ikoko tinoona isusu kuti hunyanya hwacho huriko hunoda kuti hunge huchiganhurwa husati hwapararira.
Izvi zvose zviri kuuya panguva iyo hurumende iri kuti dhora remunyika rave kugadzikana kuburikidza nematanho akasiyana-siyana airi kutora. Saka tingati matanho ehurumende ari kushanda here? Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanopokana nazvo.
Nhau yekuti zimudhora riri kugaina, pane zvinhu zviviri zviri kuitika. Chekutanga, pane chikuruku chiri kuitika chekuti tiri kunzwa varuma bhengi vachinzi vari kuudzwa kuti musakwidza marets. Ndo chekutanga ichocho, kunyanya mabirodi change vari kutretenwa kuti mukada kukwidza rate tokutora license. Saka official rate now inoita kunga iri kudzika. Chechitu ndechekuti Ministry of Finance yakamira kubhadhara mapayments kumacontractors avo vanowanzotamba pamusika mutema, nekuti iri kuda kungomanikidza kuti rate inzi yavo nasimba.
Kunze kwekunge hurumende yatora matanho anokodzera uye kubuda pachena kuti imire papi panyaya dzekugadzirisa zvinhu, dambudziko rekushaya simba kwedhora remunyika richaramba riripo, kunyanga hazvo iri kuita zvose zvainogona mukudzikamisa upfumi hwenyika. Munhau dzemitambo. MuZimbabwe mune kuchema kukuru munyika yose mushure mekukundwa kwechikwata chenyika checricket chemachevrons, izvo zvaita kuti chikundikane kubudirira kuenda kumafinari e2023 World Cup ari kutambirwa kuIndia. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe yarohwa nemaranzi makumi matatu nerimwe chete, ndokubuda mumakundano ayo yakatanga zvinofadza asi ndokupedzisa mukusuwa. Izvi zvaunza ndangariro yezvakaitika muna 2018 apo Zimbabwe yakakunda mumitambo yayo yese asi ndokuzorohwa mumutambo wokugumisira uyezve waive wakakoshesesa neUnited Arab Emirates. Nasi Zimbabwe yapedza mitambo yayo yese ine mapoints matanhatu yakaenzana neScotland, asi Scotland yaenda pamusoro nekukanda marans akawandisa. Mutsigiri wemachevrons vaPeter Makesa vanoti zvinorwadza zvikuru kufira pamusuo wasvika sezvaitwa nemachevrons izvi.
Zvinhu zvinorwadza chaizvo nekuti tikada kutarisa nemafariro etandichiita yakayaka tozongoona zvaitika pamutambo miri yakatedzana iyi tichingodyiwa kudai soka zvinhu zvatishungurudza chaizvozvo nekuti tatiri mumudhu yekufara chaizvo bata aiwa tarwadziwa zvisingaiti.
Mumwe muteveri wemachevrons vaStanford Nyama Yedenga vanoti vatambi veZimbabwe havafariri kuora moyo asi kuti vatange kugadzirira mitambo inotevera.
Gemu ranga rakanaka kurohwa zvedu tarohwa but vakomana ngavarege kuora moyo. Tofana kufokasa nemagemu achatera tikwanisa kuimprova kune zvataita muzuva ranhasi.
Murayiridzi wemutambo uyu Leonard Namburo anoti
kugara pasi nevatambi wonzwa kuti vari kudei chitoro kuti vahwine iwewo uri kudei musangana pakati then mukasangana pakati moona kana zvisina kufamba mushe mugara pasi muchiramba muchikotaura muchiona kuti zvinofamba sei mungabude negora ripi rinoita kuti timu yenyu ihwine.
Aya ave maworld cup maviri akateverana Zimbabwe ichikundikana kuenda kumafainari aya kubvira veInternational Cricket Council vashandura nzira yekurwira kuendako. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chirongwa chedu chelive talk chevechidiki chethe connection na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yemutambo wecricket apo Zimbabwe yakundikana kana kuti yakundwa neScotland ichibva yakundikana kuenda kumakwikwi emutambo uyu kuIndia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro reHighcourt rapa mutongo wekuti mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri havana mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuti vakanyepa kuti vainge vapambwa. Mitengo yezvinhu inonzi haisi kudzika kunyange dhora reZimbabwe rodzikama zvishoma richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Zimbabwe cricket yabuda makwikwi ekuenda kuICC World Cup kuIndia mushure mekurohwa neScotland nhasi. Vechidiki vakaremara vanoti vari kusiyiwa shure munyaya dzezvematongerwo enyika nepamusana peurema hwavo uye havasi kutarisira kuita zvakawanda musarudzo sezvo vari kushayiswa mikana yekuti vakwikwidze zvine mitsindo. Nasi America iri kucherechedza kuwana kuzvitonga kuzere mushure memakore 247 kana kuti mazana maviri nemakumi mana nemanomwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umeli weHarare West edalele parliamente unkosazana Joanna Mamombe nonkosazana Cecilia Chimbiri abe-CCC batholakale bemsulwa emthethwandaba ecaleni ababeletheswa elokuthunjwa.
Kuzifika kuclass 1 kuzo substitute sokufuna ukuthuke le mali eneni ende futhuke lesikhathi njengisho iminyaka kanti khona ka test nje kade kusibalula ngoba ukwanisa ukuthi uqale kumbe uclass 2 ube sosiya ku 1 kube kulula sibili ukuthi kusiba ngcono le mali singani yasebenzisa imali endutshwane.
Inengi liveza imbono echiyeneyo ngezidindo zokuthola ilicense entsha yokuchayela imota.
Lilanga abantu abaselebrate ngalo i-freedom ne-independence eyelizwe le-America. Bexakathekisa kakhulu i-democracy, abantu bakhululekile ukukhetha ama-leaders abo okule-democracy khona kule nkululeko ebantwini.
Elemelika linanza usuku lukazivuse lamuhla kulabathakazelela umbuso kamongameli Joe Biden labanye abawusolayo. Zonke lezindaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Umeli weHarare West edalele parliamente unkosazana Joanna Mamombe nonkosazana Cecilia Chimbiri abebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change batholakale bemsulwa emthethwandaba waphezulu weHigh Court. Ucala abakade beletheswa elokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa njalo bahlukunyezwa bebathathu lonkosazana neTsaimarova ngomnyaka ka-2020. Umthethwandaba unqube ukuba abatshutshisi lamapholisa acubungula lolu daba abazange baphume lobufakazi obeneleyo bokuthi batholakale belecala. I-Studio 7 kayinelisanga ukuthola icele lomtshutshisi omkhulu kahulumende u-Advocate AJ Singh ukuze sizwe kubana uhulumende uzaphikisa lesi sinqumo na. Imizamo yokuzwa kumphathintambo ezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi layo yehlule njengoba ephendule wathi ngekakezwa ngalesi sinqumo njengoba engakasithulelwa ngokusemthethweni. Inengi liveza imbono echiyeneyo ngezidindo zokuthola ilayisensi entsha yokuchayela imota. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende esethule iziqondiso ezithi sokuyamela wonke umuntu ofuna ukuthatha ilayisensi aqale ekuthatheni i-code B lezinye andabana athathe ezilandelayo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafisa ukuthatha ilayisensi ka-code C, CICE lo CIE owayekade eyi-class 2 sokuzamele abe ngumuntu ololwazi lokuchayela okwesikhathi esingekho phansi komnyaka eku-code B, BE okwakuyi-class 4. Okucunule abanengi ukuthi sekumele umuntu wonke kusukela ngohlangula lonyaka umuntu ofake isicelo sokuthi athole ilayisensi kumele ahambisane lalendlela entsha yokuyithola njengoba sekuzophazamisa abanye abakade bephakathi kwenhlelo zokufundela ukuchayela. Umnumzana Ngqobizitha Mkandla uthi linguquko ilakho ukuphazamisa abasafundela ukuchayela.
So mbona khona lapho ikhongani kuzaba khathaza khona abantu ngoba ukuthi uzifika kuclass 1 kwabe sokusithuthi sokufuna ukuthi ube le mali emeni ende futhi ube lesikhathi imfitho iminyaka iminyaka eminingi ukuthi uzuze ukuthi kanti khona kathesike nje kade kusiba lula ngoba ukwanisa ukuthi uqale kumbe uclass 2 ube sosiya ku 1 kube kulula sibili kube kusiba ngcono le mali ibisingani uyasebenzisa imali elutshwane abantu bazayathwala nzima.
Umkandla kodwa uthi engxenye linguquko izakwenza abachayeli balondoloze imithetho yemigwaqo ukuze kuvikelwe ingozi zomgwaqo. Unkosikazi Roslyn Gwese owebandla le-Labour Economist and African Democrats yena uthi ilokuhle lokubi lindlela entsha yokuthola ilayisensi.
Uyabungasadingi ukuthi khona mangasusiya kwelinye ilizwe susiyedingana nomuthi khona siweqalisa futhi ukukhangela ilayisensi yakho ukuthi iyayenza yini ukuthi udrive nomuthi useBotswana nomuthi useSouth Africa. Sibona ukuthi khona kuyabungasela lokho kuyabe siyinto ekuthi khona uyabe usuphonga ukufika nje ubuzingenela umsebenzi wakho ube susebenza. Futhi into engiyibonileyo ngibona ukuthi khona kufuze umuntu wonke eqalisele ku-class 4 instead ukuthi khona kwesikhathi uqalisele nje phambili noma class 1 noma class 2 njalo kade sikuyenza. Sibona ukuthi khona hhayi yinto engarayithanga futhi naleyo iyasincindezela futhi.
Kodwa isakhamuzi yedolobheni leHarare umnumzana Bongani Ndebele uthi akukho okubi ngale ndlela entsha yokuthatha ngayo amalayisensi okuchayela izimota.
Mbijana mbijana sibe sisiya khona phana kwakukhulunywa ngabanye abakhokheli bethu ukuthi iAfrika ibe yingani ilizwe liyi-1 into leyo soziyenzeke overnight. Yikho kusiba lezinto ezinje ezincancane amalayisensi ukutshintsha soon maybe no borders njalo njalo. Hhayi into enhle kakhulu leyo siyayithakazelela.
EleZimbabwe phansi kwabogatsha lokuthwalwa kwempahla lokuthuthukiswa kwezakhiwo lisanda ukuguqula umhlobo wamalayisensi okumele asetshenziswe elizweni usuka kulo owawungowensimbi sekuzosetshenziswa oweplastic ohambelana lotholakala emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika lakwamanye amazwe omhlaba. Lokhu kutsho ukuba phansi komhlobo omutsha abachayeli sebezosebenzisa lezo zidikinyana okweminyaka emihlanu umuntu wabuyele njalo kuyathatha esinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhuba umhlangano omkhulu o-Star Rally eNkayi South ukwazisa ngokusemthethweni labo abazancintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Lanxa labo ababikwa ababhalisa bengalamvumo yebandla labo besithi bazancintisa ukukhomba ukuthi babe bebabili esigabeni sinye. Amalunga eNkayi abikwa engelamvumo abalisa umnumzana Busani Sithole, Mandle Nkosi Chuma, Sifa Sincube, Love Mobanda, Wan Ncube lonkosikazi Sambulo Maphosa abaku ward 14, 16, 20, 23, 28 lo 25 ngokulandelana kwabo. Unkosikazi Maphosa uthi iningi labo lisola ozancintisa kwisikhundla sokudinga uzamela iNkayi South edalele ephalamende umnumzana Jabulani Hadebe ngoba nguye owabangela lingxabangxoza ngokuqhuba ukhetho lwama-primary elections ngemva kokuba abanye babo sebevele bakhethwa kwisigaba se-caucus. Kodwa umnumzana Hadebe uyakulandula lokho.
Okwenzakalayo yikuthi kwabonakala umama uSambulo Maphosa oka ward 25 esemile emoteni yama-commissioners okusebusuku ngo-8 o'clock bephuzile njalo ukufika bebhalisa kumafomu akwazi ukuthi yikwini owakubhaliswa. Sokulama-results amanye ayiwo abhalwa ebusuku. Then le report enye ebhalwe ngamanye ama-commissioners okuthi uward 25 kazange yenze iprocessi ngojeke. So kwasokusenzakala ukuthi basebesithi kumele kuyeyenziwa kakutsha but this time kwenzelwe khona ngale kuward 25. Umama uSambulo Maphosa wabuya labantu abalihlekana ababengaba ngu-32. Kwenzakala ukuthi lowo nguye ayincikisana laye waye labantu abafika 98. Kwagcina sokulomsindo ukhetho aluzange lwenziwe. Bafakwa elinye ilanga kodwa okwenzakalayo ukuthi umama uSambulo Maphosa akasabuyanga. Wangifonela mina engitshela ukuthi hhayi yena akasenelisi ukubuya. but okunye ngibona ngani wayesesaba ngoba wayebonile ukuthi ujaha lo okuthiwa ngumdudusi Ziba ulabantu abaningi kakhulu abamsekelayo ngoba ungakhangela ama-results even bese kusenziwa ama-nominations ku-stage 1 umdudusi Ziba wathola 52 umama uSambulo Maphosa wathola 48.
Ungachasisa ukuthi kwezinye izigaba ke lapho okwabhalisa amalunga abamabili kwahamba njani?
Ward 14 uBusani Matemba Sithole wathola 19. Then ubaba okubizwa ngokuthi nguLaxon Chuma laye wathola 19. UMatemba wadisqualifywa ngenhlamba ayezikhuluma kuma audio la khathesi inhlamba zakhona lokho ezikhona kuma group awenkayi South abadala abahlala belalile lezo nhlamba ezazikhulunywa nguMatemba ezingeke zakhitshwa lapha emsakazweni ka Studio 7. Ward 28 owayewinile ngu-1 Ncube ovele engu-councillor ka-Ward 28 lakhathesi. Kodwa okwayenzakalayo izekhi ithe isikhipha i-final delimitation report kwatholakala ukuthi ama-village lawo aseku-Ward 16. Then wasetshela ukuthi njengoba i-candidate ku-Ward 16 yayisivele isikhethiwe, ngangcono kwenziwe i-process kakutsha kuyeyenziwa i-citizens caucus. Benza leyo caucus lo wanqobayo uCouncillor Servison Khumalo wathola 91, then uHani Ncube wasothola 21. Uthe impumela leyo seyibonile ukuthi ayimanga kuhle wavukela ezekhi esiyatshintshisa i-address yakhe wasetshintshisa le polling station ukuthi yena usengowegonye. Kodwa iparty yakwala khona lokho yathi akungeke kwenza ukuthi umuntu uyabesuka kuvillage yakhe esiya campaigna kuward lapha angasahlali khona.
Ama-primary elections lawo wawaqhuba yini okuthiwa ayengekho emthethweni?
Labo abasolayo angazi ukuthi indaba besola mina kulokuthi nxabe lensolo basole labo abayibo ababekhangele ngokhetho i-Citizens Independent Selection Panel le-Candidate Grievances Handling Committee. Mina angizange ngithi abantu bayenza ama-primary, lokho wakusenziwa libandla kusenziwa ngama-commissioners kule benikezwe imvumo yibukhokheli bebandla.
Lo ngumnumzana Jabulani Hadebe ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkayi South edalele parliament emele ibandla le-CCC. Siphinde saxoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa othi ibandla lakhe lazama ukuncenga ngesinye isikhundla sokunikezwa ekhanseli kodwa wasenqaba ngoba ilandela ukufunwa ngabamkhethayo.
Mina ngahamba ku-caucus point lo omunye wami umdudusi Siziba wayengekho. Mina abantu ababesupporta mina babengu-20, ababesupporta umdudusi babengu-4. Then amanye ama-ward abanye babengene unopposed. Then amabizo ma esebuya sokubuya abantu ababengivele bengekho naku-caucus abafunwa nguye uHadebe ngoba ngemva kwe-caucus wabuya sesithi kakwenziwe ama-primary emawardini. So thina sayala uku-attend ama-primaries akhe lawo ngoba upresident wayekukhulume clearly ukuthi kakusoze kube lama-primary elections. Ama-primary elections akhona owayewenza aye elabantu bezana ngabantu labana babezodiliza ibandla babebuye ukuthi bezosupporta i-candidate abayibonayo ukuthi izaluza ekucineni mhlaka 23 bese besithi mhlaka 23 bona sebe siyavotela ibandla labo. Then sakunanzelela thina khona lokhu ngobuningi bethu sathi no, asingeke sisinjani si-attende entweni enjalo. We had to withdraw from ama-primary elections akhe. UHadebe yena mthetho wakhe angazi ukuthi ungumuntu onjani, ngesaba lokuthi ngithi umuntu omdala ukhuluma amanga. Ngikazangabuye emhlanganweni, safika ngo-10 thina emhlanganweni lowo saze sasuka ngo-5 ntambama. Njalo sasingasoze siwu-attende ngoba sasingakwazi ukuthi kuzokwenziwa ama-primary vele. Wasengilandela emzini wami uHadebe lapho okwakungaba yi-9 kilometers from i-point yona leyo esasikiyo. Wazofikisana lami sokusebusuku ngama-7 engincenga ukuthi angehle kulesana sikhundla kungene umfana mduduzi. Mina uzanginika eyinye i-position. Of which leyo position mhlana we-nomination court wamfonela wangitshela ukuthi nana usengifakile kuleyo position. Ngamtshela ukuthi hayi mina kangisoze ngingene kuleyo position ngalokho. Mina ngenza enguthunywe ngabantu, angenzi engikutshelwa nguwe njengomduduzi owenza okutshelwa nguwe. I never went there. Wangifonela wathi ucela ukubuya azonithatha ngemota. Ngathi mina kangibuyi lapho. Nxa ufuna ukuthi ngibuye emhlanganweni lo, promise me ukuthi uza collecta iward yonke. Wamehlula and it was late ngabo 4. Kakhulume ngelanga ele caucus kuma ward wona la ama councillors wona lawo okuthiwa ngama double candidates akhulume iqiniso because singayenza amanga kuyabe kungalanto esiyenzayo siyabe siziropa
sizwa ibandla lakho lisithi labo okuthiwa ngama double candidates njengani amaphepha enu okuthi lincintise awasayinwanga ngokusemthethweni ungathi ngobani abalisayinela lawa maphepha njalo babevunyelwe libandla na
angiyeke ngutshela ukuthi sasayinelwa ngubani ngoba thina la namhla sikwazi ukuthi mbani wakumele ukuthi asisayinele lawo maphepha thina sabizwa kwathiwa wonke umuntu kwafakwa ku-chat group ukuthi wonke umuntu owanominethwayo kahambe ezek enkayi center lapho sizathola khona amabizo ethu so thina sathola wona la amafomu ayekhona sasebenzisa wona sangenisa wona ukuthi ungubani osayinileyo we never knew that kwakulama signatures thina sacabanga ukuthi ngxe yibo president yibo bona labo kwakufanele ukuthi basayine ukuthi ngabantu aba unlawful we never knew that
longo nkosikazi Sambulo Maphosa othi uzancintisa kukhetho lokudinga ukansila ka ward 25 enkayi lanxa ibandla lakhe lesisisili sithi kwakhethwa umnumzana Mduduzi Siziba ukuthi ancintise Elemelika linanza usuku likazibuse lamhla kulabathakazelela umbuso kamongameli Joe Biden labanye ababusolayo. Loba kunjalo bayajabula abantu lemdeni yabo labangane. Okunenge ngalolu daba asikuzweni kudaba esilethulelwa nguKips Dube weStudio 7.
Abezindaba abeReuters babika ukuba umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba namhla kusihlwa uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngosuku lukazibuse ole-Independence Day. Ukhangelelwe ukuba uzahlangana lemuli zabakubutho esigodlweni sikamongameli e-White House lapho bazakosa khona inyama. Elizweni lonke jikelele abantu abaningi babheka okuthiyeneyo okudliwa lemuli zabo njalo basemidlalweni efana leyabaculi ama-music concerts ukubukisa ubuciko bokuthibilika lokufola okuhleliweyo ama-parades lokunye. Kukhangelelwe njengenhlala yenza ukuba kuzalunyathiswa okuthakazelelwa nguZulu ama-fireworks namhla kusihlwa. Bambe bakhona na abadabuka eZimbabwe abancoma uzibuse wakwele Melika. Umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ngomunye wabo.
Lilanga abantu abaselebrate ngalo i-freedom. Le independence eyelizwe le-America beqakathekisa kakhulu i-democracy abantu bakhululekile ukukhetha ama-leaders abo okule democracy khona kule nkululeko ebantwini unlike amazwe okule autocracy afana labo North Korea labo China labo Russia lapho kule dictatorship khona i-America yona ipromota i-democracy umhlaba wonke jikelele. Ilizwe lakithi leZimbabwe lingafunda ukuthize nge-America ngendlela abaselebrate ngakhona inkululeko yabo i-Independence Day.
Kodwa umnumzana Belief Gawule okubandla leZanu PF uthi kayincomeki inkululeko yawele Melika.
Independence democracy le-America abayiselebrethayo akulanto engingatsho thina njengabantu ama-African countries amazwe e-Africa esifundayo kibo kumbe sikutholayo kikho. Martin Luther King balwisa kakhulu abantu babengavunyelwa ukuthi so independent democracy yabo yayivele ngekho. And then kakhulu futhi independence democracy yabo sebefuna ukwenza ukuthi bayisebenzise bethi bully ama-African poor African nations countries.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubandla elibusayo
basuka bazenze bona obhudi obhudi omkhulu enye indlela yokuqala thina njengeZimbabwe njalo sisuka ebasundwini eAfrika asithakazeleli into leyi eyabantu abayenza lokwana esithi ngesingizi ngama-gay kumbe ama-lesbian kodwa bona bafuna ukubana bakufostele kithi ubana thina sikuthabe kunjalo noma kungekho emkhubeni wethu.
Elemilika lathola uzibuso emhla kaFontu likazi 1776. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibs Dube.
Intengo yempahla ukudla lokunye iqhubeka ikhuphuka lanxa isisindo sedola leZimbabwe singani siyaqina singasawi ngesiqubu ebesihamba ngaso ensukwini ezedluleyo nxa siqathaniswa lele Melika emkambo webhanga elikhulu elelizwe leReserve Bank of Zimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idola leMelika emkambo omnyama lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane eziyisitshiyagalolunye. I-$9,000 zimdollars. Kuthi intengo yedola leMelika emkambo kahulumende namhla belibiza amadola aphezu kwenkulungwane ezinhlanu, i-$5,395 zimdollars. Laloba idola leZimbabwe selingani liqinile, osomabhizimusi lezitolo ezinkulu lezincane lokhu behlela intengo belandela umkambo wabo siphatheleni. Unkosikazi Thobekile Bhebhe, umthengi, ufakaza ukuba intengo yempahla ayehlanga laloba isilinganiso sokuthenga idola leMelika ngemali yakuleli sehlile emkambo wemali kahulumende.
Irethi iyehlile sikulezitolo kodwa okusixakayo ukuthi ama-prices lokhu ekhuphukile ngebond. Futhi indaba le yama-exchange rates ihlukuluza thina abathengi. Okwakathesi sikubonayo ukuthi ama-businesses sethatha i-advantage ngokuthi bona ba-price nge-black market rate. Baphinde bayethenga bona i-US dollar kuhulumende ngeprice yabe iphansi. Ulusizo ngoba lo hulumende layo wenza ngani konke lokhu kakubona. Ngithe sesisebenzela iziso futhi le mali yakhona ayikwani vele konke okuqakathekileyo.
Umqondisi wenhlanganiso ebona amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi ukungathenjwa kwamandla edola leZimbabwe yikho okwenza intengo zihlale ziphezulu.
Sikubona njalo nje lanxa ngabe kukhwele ifiweli bayakhweza imali yokugada, kodwa nxa sekusehla ifiweli kabehlisi ngoba kabathembi bonke nje osomabhizinisi ukuthi imali yeZimbabwe ingaba lamandla okwesikhathi eside. Lokho ke kubathinta ngendlela ebuhlungu kakhulu abathengi.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Ronald Gabaza uthi uhlupho yikuthi umuntu wonke elizweni akasalithembi idola leZimbabwe.
Sikayibona i-trend yemali leyo ngeke sehlise ama-price. Okumqoka ukuthi ikuba le-confidence ku-currency yakithi. Okwakhathesi iqiniso ukuthi imali leyi asithembi njalo lo hulumende ulakho ukuvuka eguqulile imithetho. Yikho nje ama-price angasuke ehle nge-RTGS.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi ukungehli kwentengo kwenziwa ukuthi abathengisayo bathola imali yabo emkambo omnyama.
Kulesikunanzelelayo siyabona ukuthi intengo yempahla ayikayehli. Lokhu kuveza ukubana abaningi laba abangabe bethengisa abayitholi emkambeni osemthethweni imali yabo, bayithola emkambeni ongekho emthethweni esingathi i-black market. Njalo uqina kwemali yakithi ngabe kuveza ukubana imali yakithi ayisatholakali lula. Ngakho abantu besaka ukuthi bahle baqala ukusebenzisa intengo le ekahulumende ngoba bona imali yabo vele bayithola emkambeni ngekomthethweni. Lokhu yikho kulokho kusenza sibone intengo yempahla ingayehli emavinkilini.
Ngempela viki umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa uxwayise osomabhizimusi ikakhulu abadabuka kwele India ukuba bacheyane lo mkhuba wokuthenga impahla eziningi ukuze kubonakale angani impahla lezi ziyasilela emkambo. Ukuthi lapho sebezithengisa zifakwe intengo ekhuphukileyo. Wengeze ethi osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bengaqhubeka bethenga impahla ngobuningi kuzamele babuyele kibo ngoba uhulumende wakhe engeke bavumela ukuba ibhizimusi iqhutshwe ngalolo hlobo. Umongameli uthi ngemva kokufaka usuku lokhetho izitha zikahulumende zahlela ukuphazamisa umnotho welizwe ngokukhweza intengo yempahla. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Wezemidlalo sokwehlule ukuba iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liyephatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele India. Lokho kungemva kokudliwa elikwenziweyo ngele Scotland ngamaruns angamashumi amathathu lanye namhla emini. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leScotland ilo liqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi angamakhulu amabili lamashumi amathathu lane 234 for the loss of 8 wickets. Ukuthe leZimbabwe seliphendula lenelise amaranzi angamakhulu amabili lantathu 203 njalo lilahlekelwe ngabadlali bonke kusele ama-overs ayithoba munemunye ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina. Umloku wezemidlalo uNesh Mgogwera uthi iqembu leZimbabwe lizilahlise ngokwehluleka ukutshaya ibhola.
Kulu dabo olidanisayo sizakhangela ukuthi okwenzakala ngo-2018 lapho iZimbabwe yayimele i-22 points idlala lamazwe amabili. Kathesi okwenzakale futhi njalo ukuthi kade sifuna 2 points sinezidlali Sri Lanka neScotland sehluleka. I think maybe kukhona okunye sikuleka, especially namhlanje we done well, kade senze kuhle with the ball and zazama ukuthi i-100 yabo ibe phansi. Kodwa hayi, abaqalileyo ukutshayela behlekile, sehlekile kakhulu ngesikolo.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uPraise Dumidlakama yena uthi ukwehluleka kweqembu leZimbabwe kuyisibonelo sokuba kukhona okungalunganga kulo mdlalo.
Bona i-reality check le siyibonileyo namuhle ukuthi singaze sithi sifuna World Cup, but as a country I don't think ukuthi besesi-ready ukuthi siyedlala at that level. Ngoba ungakhana ama-qualifier lawa ngama-teams akuphansi asekugcineni lawana. The least of them is Sri Lanka and indlela esi-expose ngayo that Sunday namhla leScotland. So I don't think ukuthi vele kumele sihambe kuWorld Cup. Kuningi kumele sikulungisise kucricket yethu. Although asiseko phansi kakhulu, but I think sesithole reality check namuhla ukuthi singaphi cricket yethu.
Umahlekisa odumileyo uNtandiyo Nkosi Moyo yena uthi kumele ababona ngokuqhutshwa komdlalo kakhilikithi elizweni balungisise indlela okukhethwa ngayo abadlali beqembu lesizwe.
Impumelelo yokuthi asiseko World Cup ayisiphathi kahle okungangokuthi kunzima ukuthi ama players adlala lapha eQueen's Sports Club wazange apikwa kumbe akhethwa ukuthi adlale akhethe i-team. Inkinga esilayo mbona ngathi ku-selection yethu asiyalo ukuthi i-national team umele ibone ilizwe lonke, kodwa nxa sizabuya sizodlala lapha eQueen's akuthathwe ama-players especially ama-bowlers lama-fielders abakwazi i-ground. Ushona uLiam Simbonile the other day zama ukukhuluma labo groundsmen ukuthi balungise njani i-ground okungathi kusingethile ku-bowling yethu ke namhlanje. Kodwa ke because amanye amathimu abesesibonile aserida ukuthi senza njani ama-selectors kalungisa.
Iqembu leZimbabwe beliqale kuhle kakhulu kunomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele India njengoba liphutshe imidlalo yezibaya lingazange linqotshwe. Lokhu kudale ukuba lingene kusigaba se-Super 6 lile miklomelo emine, okutsho ukuba belidinga eminye emine ukuze lithole ilungelo lokuya e-India, kodwa lenelise ukuthola emibili kuphela. Isimo sengalane ngemva komdlalo wanamhla siveza ukuba iqembu le-Sri Lanka yilo elihlezi phezulu lile miklomelo eyithoba mine mbili, ukuthi ele-Scotland lisendaweni yesibili lile miklomelo yesithupha ndawonye leZimbabwe kodwa lona liphezulu ngoba lile net run rate engcono. Iqembu elizafinyelela kufinali lidlale leSri Lanka lizaphuma phakathi kweScotland leNetherlands zona ezadibana ngolwesine. Lelo qembu yilo eliza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ndawonye leSri Lanka. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ningakhohlwa ukuthi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje olwabasakhulayo, i-The Connection, lapho esiyabe sicubungula ukungaphumeleli kweqembu leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi ukuyadlala emncintiswaneni wamazwe omhlaba ngemva kokunqotshwa liqembu lakwele-Scotland. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Umeli weHarare West edalele ePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe lo nkosazana Cecilia Chimbiri abe-CCC batholakale bemsula emthethwandaba we-High Court ecaleni abakade beletheswa lokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa njalo bahlukunyezwa. Iningi liveza imbono etshiyeneyo ngezidindo zokuthola ilayisensi entsha yokutshayela imota. Elemelika linanza usuku lukazibuse lamuhla kulabathakazelela leli langa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho ukuzilalela ebulenjini ku www.vaandebele.com. olivalelisayo ke yimi usithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.